vachitaura neStudio 7 muzvare Brenda Mudzimi vanoshanda nesangano reAlbanism Day to Dream Initiative vaudza Studio 7 kuti zuva ranhasi rakakosha.
Zuva reInternational Albinism Awareness Day izuva rakatikoshera isu sevanhu vane usope. Rinotibatsira kurangarira zvese zvatinoita kushanda kwedu kupfurikidza nekuti vanhu vanorarama neusope vave neupenyu hunenge huri nani.
Vatiwo
vasatarisirwe pasi nemunharaunda matinogara. Saka mhembero idzi nhasi tanga tichidziitira paMiracle Mission Trust, avo vakatikoka kuti tive tinopemberera zuva iri tiri pamwe chete tichitsananguravo matambudziko anosangana nevanhu vane usope munharaunda.
Mumwe anorarama neusope muzvare Agnes Gura nevanoti vakawanda vave kubatwa nechirwere chegomarara nenyaya yekudhura kunoita mafuta anokurudzirwa kushandisa anovadzivirira zuva.
Katarisane nawo iyoyo. Vazhinji vedu havasi kushanda, vazhinji vedu zviri kuvaremera. Saka kuti munhu akwanise kunowana mari inosvika ku50 US yokuti akwanise kumendena health yake, zvino zvakati ome, zvino zviri kutiremera. Saka vazhinji vedu vari kupedzisira vaafektiwa nekenza yeganda yandambotaura nezvayo.
Izvi zvatsinirwawo navaclifton Musabaya navatiwo vari kushushikana nenyaya iyi.
Panyaya iyi chete kuti mafuta akangowanikwa kumareserva, I think zvinga zvichibatsira kuzi ndokune vanhu vakawanda vane albinism ikoko. Of which vazhinji vacho havakwanisi kushanda, havashandi mafomal jobs siyatinawa. Saka hakuna kwaanomawana mafuta even chakati akanzi anotengeswa ikoko. Haatomumakwanisi matenga nenyaya yekuti anenge achitodhura.
Mamwe mafuta ekudzivirira mukana wekubatwa nechirwere chegomarara nezvikamu 50 kubva muzana anonzi anotengeswa nemadhora 20 ekuAmerica asi asingapedzi mwedzi. Vanoona nezvekufambiswa kwemabasa musangano reZimbabwe Albino Association vakuda kwachamachiya vati vakurudzira hurumende kuti iise mutemo unopa vane usope mafuta pachena.
Endi tagara chatoni nguva tichitofambira nyaya idzodzo kuti mafuta aya ekuzora sunscreen lotion inge ichiwanikwa kumunhu wese isubsidizwe sekungopiwanoita vanorarama nechirwere cheHIV kuwana kwavanoita maARV pachena.
Izvi zvatsinirwa nerimwe sangano rinorwira kodzero dzevakaremara reInstitute for Community Development in Zimbabwe kana kuti ICOD muzvare Talent Maposa.
Saka tanga chinese tanga tichiita zvatinoramba tichiita kuitira kuti mende ite kuti masunscreen aya anodiwa awane pachena uye asange achidhura kuti akwanise kuwanikwa.
Kuna nezvevakaremara mubazi rekugarisana zvakanaka kwevanhu munyika, Dr. Christine Peter vati hurumende yagara ine mutemo wevakaremara wakaitwa mugore ra2021 unoremekedza vane usope. Vati vane zvimwe zvirongwa zvekubatsira nemafuta aya pachena zviri kuitwa mumaruwa.
Hurumende ine commitment to enhance their health and well-being. Saka tiri kuita tinotuma outreach programs. Maoutreach programs aya tinofamba mumaruwa tichitengawo iwo masunscreen lotion anotengwa nehurumende tichipa vanhu vane albinism.
Kunze kwekushaya mafuta, vane usope vanoti vanosarurwa mumabasa uye vamwe vavo vari kubatwa chibharo. Nekuda kwekuti madziso avo anenge asingasaoni zvakanaka, vamwe vana vechikoro vari kutadzawo kuwana kodzero yekudzidza sezvo vanenge vasina magirazi. Sangano reWorld Health Organization rinoti muAfrica munhu mumwe chete pazviuru zvishanu kana kuti 1 per 5,000 ane usope. KuEurope nekuNorth America munhu mumwe chete pazviuru 20 kana kuti 1 per 20,000 ane usope. MuZimbabwe mune vanhu zviuru 91 kana kuti 70,000 vane usope. Ndakamira Studio 7 Masvingo, ndini Godfrey Mtimba.